manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 19 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Cycle yaWS yakapera namaji. Asi hazvive kuti vakuda muprogram. Isusu ezvehurumende takaona kuti pane dzimwe nzvimbo dzakabatwa nedrought. Saka takamisa hatina kumira distribution. Tichida kuona zvichiwa kuti hapana munhu anofanira kugara mune mutsvaka. So ma areas anga achikabva neWFP up to end of March takaita takeover isu as government, and we are now feeding people in the areas that were being covered by WFP.
Zimbabwe inoteve kusimudzira mabasa ekubatsira vanhu nechikafu mushure mekunge chibvumirano chekubatsira vanhu chayakaita neWorld Food Program chapera muna kurume.
Tachingoti tachira kuti chikaitawo food drive fiti zvichindoya nemarisa ari mumamaketi medu tichitarisa kuti ndoo rakarinenge riri dhora racho.
Mutengo wechingwa wotarisirwa kuwedzerwa mangwana.
Dare reparamende rinokwanisa kuita simba iroro, nekuti vatikani dai kuri kuti madzimambo iwayo avanoda kuti vagadzirise vanogona kuvapa simba riri pamutemo inonzi pachirungu statutory instrument.
Mufundisi Raimotsi vokurudzira kuti paramende kwete madzishe vagadzirise nyaya yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza dare reparamende kuti sangano reWorld Food Program rakamira kupa Zimbabwe chikafu muna kurume, kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kuti richiri kubatsira. Mushure mekutora mhiko vaMasanga vati hurumende haisi kushaya hope nenyaya yenzara iri mune dzimwe nzvimbo munyika, uye inoti hapana munhu achafa nenzara. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chakasvika munyika kutanga kwesvondo rino chakauya kuzoongorora kuti Zimbabwe iri kutevedza gwara here pakuchera nekutengesa mangoda, uye chiri kuita misangano nehurumende, makambani anochera mangoda, masangano anoshanda akazvimirira, uye vanhu vanogara munharaunda dzine mangoda. Nhasi chikwata ichi change chakatarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi musangano uyu hauna kuzoitwa. Nezuro chikwata ichi chakasangana nemasangano anoshanda akazvimirira nemakambani anochera mangoda kudunhu reManicaland. Mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mufumi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakapinda mumusangano waneZuro kwaMarange.
Dambudziko ratinaro ndiro rokuti zvinhu zvacho zviri kukwira maraw materials.
Tine urombo. Munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza dare reparamende kuti sangano reWorld Food Program rakamira kupa Zimbabwe chikafu muna kurume, kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kuti richiri kubatsira. VaMasanga vanoti hurumende iri kuona kuti hapana munhu achafa nenzara, uye yatangawo kubatsira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamasanga vange vari kutsanangurira komiti yeSenate inoona nezverunyararo, matano ari kutorwa nehurumende kuona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo nyika isina kuwana goro rakakwana. Vamasanga vati havasi kushaya hope nekuti kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzisina kuwana goro, munyika mune chibage chakakwana. Vati hurumende pari zvino iri kubatsira nechikafu vanhu mamiriyoni mana kusanganisira avo vaibatsirwa neWFP iyo yakamira kupa vanhu chikafu muna kuru sezvainge yatenderana nehurumende.
Takagara pasi ndokutarisa maresults eZimbabwe zvazabuda muongororo yeZimbabwe assessment kuti vanhu vachange vane dambudziko rezvekutya vangani. Ndokugara pasi neWFP ndokuita joint targeting tiri pamwe chete, and tapedza joint targeting we then came up with a figure yevanhu vatakaona kuti under the Zimbabwe ndo vanga vachida kubatsirwa. So joint targeting yakatibatsira chaizvo kuti takakwanisa kupana maareas nekuti mudistrict iri WFP iri kukavha wadhi yakati yakati yakati, Davhid inokavha wadhi yakati 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 yakati, and we implemented this response kubva majuraji rapera kusvika tasvika papeak hunger period yajanuary, february namarch. Cycle yaiWFP yakapera muna march, but hazvirevi kuti vabuda muprogram kwete. Isusu as hurumende takaona kuti pane dzimwe nzvimbo dzakabatwa nedrought, saka hatina kumira distribution tichida kuona zvechiwa kuti hapana munhu anofa nenzara muno muzimbabwe. So maareas anga achikavhwa neWFP up to end of march takaita take over isu as government, and we are now feeding people in the areas that were being covered by WFP.
Vamasanga vati pari zvino Grain Marketing Board ine chibage chinoita kuti vaenderere mberi nechirongwa chavo chekupa chibage kune avo vane nzara. Pasi pechirongwa ichi, munhu wega wega mumhuri anopihwa makirogiramu 10 echibage. Vatiwo chibage chinopihwa pachena pasingaitwe zvematongerwo enyika. Kunze kwechirongwa chekupa vanhu chibage, pane zvimwe zvirongwa zvinobatsira kurwisa nzara zvakaita seHarmonized Cash Transfer Program, icho chiri kubatsira vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu. Masanga vati kutanga mwedzi unouya mari inopiwa mhuri ine munhu mumwe pasi pechirongwa ichi ichakwira kusvika pamadhora makumi maviri kuAmerica, uye mhuri ine vanhu vatatu inenge yavi kuwana madhora makumi mashanu ekuAmerica. Vatiwo vaisifunga kuti nzara inobata vanhu kumaruwa chete, asi vakaona kuti izvi handizvo, nekudaro vave kupawo vane nzara mumadhorobha chikafu. Vamasanga vati vakambotanga vachipa vanhu chikafu, asi pari zvino vave kuvapa mari kuti vazvitengere chikafu vega.
People vanoenda kuzvigayo vachinogaisa, but kutown people buy minimum, and we felt it was easier administratively to distribute money.
Vaenderera mberi vachiti vanobatsirawo vapoteri zviuru gumi nezvishanu vari patongogara refugee camp nechibage. Vamasanga vati chichemo chavo chikuru inyaya yekuti vanopihwa mari shoma nebazi rezvemari kuti vatenge chibage, asi vakati chinofadza ndechekuti Grain Marketing Board hairambi kuvakweretesa chibage kana mari yavo yapera. Vachitaurawo pamberi pekomiti iyi, mushandi mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vati uwandu hwechibage chakakohwa gore rino hwakadzikira nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana. Vatiwo dunhu reMashonaland West ndiro rega munyika rine chikafu chakawanda kudarika charinoda kana kuti surplus. Mashonaland Central neEast ane chibage chakawanda, asi ane mamwe matunhu madiki asina chibage chakakwana. Masvingo, Matabeleland North neSouth haana chibage chakakwana. Vajiri vati kunyange hazvo nyika yakawana chibage chisina kukwana, chibage chiri munyika chinokwana kana vabatanidza nechiri mumatura eStrategic Grain Reserve. Asi vati zvakakosha kuti hurumende nemakambani anogaya hupfu atange kutenga chibage chinosvika kana kudarika matanu zviuru mazana matatu kubva kunze kwenyika, vachiti izvi zvinobatsira nyika zvikuru.
Millers and stock feed manufacturers should access or should be allowed to access foreign currency as well as use their free funds for grain importation.
Vanogaya hupfu nekugadzira chikafu chezvipfuyo vanofanira kupiwa mari yekunze kana kubvumidzwa kushandisa mafree funds avo kutenga chibage kubva kunze kwenyika.
Vatiwo hurumende inofanira kuona kuti GMB yatanga kuendesa chibage kunzvimbo dzisina chibage chakakwana kuti vanhu vasafe nenzara. Nzvimbo dzine nzara yakanyanya dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinosanganisira Chimanimani, Bikita, Zaka, Beitbridge, Matovo, Ulilima, Nemangwe. Komiti ichanyura gwaro rayo iro ichatura kudare Senate uko richazeiwa uye makurukota anechekuita nenyaya iyi ozotora matano pamusoro pezvisungo zvinenge zvabuda muSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano evanogadzira chingwa azivisa kuti mutengo wechingwa uchawedzerwa mangwana kubva pamadhora emunyika mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 355 RTGS parofu kusvika pama RTGS mazana mana nemakumi mashanu nemashanu kana kuti $455. Izvi zviri kuuya mushure mekunge Econet yawedzerawo mutengo wekushandisa nhare mbozha. Mukuziya nezvenyaya yekukwira kwemutengo wechingwa iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama.
Ya, dambudziko ratinaro ndiro rokuti zvinhu zvacho zviri kukwira maraw materials zvatinoshandisa zvinova zvinhu zvatinowana nemari dzekunze zvakafanira yatinoti foreign currency. Saka dambudziko ratinaro ndiro kuti pari zvino nekumbo chinja kwankwaita system yelike kususpende kwankwaitwa maloni zvinova zvinhu zvakatombo affecta kushanda kwatanga tichiita, uye zvenenyaya dzeglobal crisis iriko maprize emafuta akakwira zvisingaite. Munoziva kuti anga achingoitawo mari inoita dhora kuamerica, iko zvinozi tatoo kumadhola 60 ikokoko. Saka izvozvo zvese zviri kucontributa mukukwira kwechingwa, uyezve tinenge tine mari yedu isina kugadzikana. Yamuri kutaura kuti kuenda pa450 apa, 450 mari yakawanda chose zvichienderana neuremu hwatinenge tichidziri kuitika, nekuti mari zhinji dzinoretwa muno munyika tine vanenge vachishandisa musika mutema.
Asi ka chingwa chinonzi nehurumende chakakosha, hamukwanisi here kuwana mari kuReserve Bank of Zimbabwe?
Mari inoneta kuwana, zvinhu zvakakosha zvakati wandei. Saka tikada kutarisa kukosha kwese kunoita zvinhu, tinozoona kuti dzimwe nguva maapplications anoitwa dzimwe nguva haazonyatsokusvika akakwana sekuronga kwatinenge takaita zvichienderana nekufidha kwatinoita mhuri yedu yeZimbabwe sevabiki vechingwa. Uyezve tine vavechidiki kunyanyanya vatinomira vechidiki vari mumaguta maduku asi havana zvinzwisise zvemaforex auctions, havazvinzwisise kuti zvinofamba sei. Saka kana asingazvinzwisise izvozvo, nhamo ndiyo imwe chete yekuti tinoda kuti titengese chingwa, asi tichitarisa kuti chizokwanisa kuti varidzi vanoda maraw materials vakwanise kuzowana mari yavo vachivhaluata kune kumaes. Ndandodambudziko ratinaro iroro yengu, tine rubatsiro rwatinowana kuhurumende asi haruna kunatsokutikwanira nekuda kwokuti kune vakati wandei vanobatsirwa nehurumende munyaya yakadai.
Saka chiri kuwedzerwa kubva pamari kusvika pamari apa?
Iko zvino tiri kungofamba tachingotitarisira kuti chikaitawo 4 glass feet zvichienderana nemari dzari mumamaketi medu, tichitarisa kuti ndo rinenge riri dhora racho, kwete kuti kuri kuda kwedu asi kuri kuda kwevandataura vanova vanotiita kuti vanodetemaina kuti tifambe. Asi hachisi chido chedu kuti zvinhu zvinge zvichikwira. Tinotarisira kuti hurumende ichamira nesu sezvainosimboita makore ese ikati prioritizawo munongono zvinhu zvacho zvichidzikawo.
Mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mufundisi Ray Motsi veBaptist Church vanoti dare reparamende ndiro rinofanira kutungamira mukugadzirisa nyaya yeguku rahundi, kwete zvakataurwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nezuro zvekuti madzishe uye veNational Peace and Reconciliation Commission vagadzirise nyaya iyi. VaMudenda vakataura mashoko aya kumusangano wekomishen yeNPRC muHarare. Vakati dare reparamende rine shungu dzekuda kuona nyaya dzekukura hundi idzi dzichigadziriswa. Hurumende yamushakabvova Robert Mugabe yakamboitawo imwe komishen yekutsvakurudza yainzi ichihamba kwekomishen, asi nyika haina kuziviswa zvakabuda mutsvakurudzo iyi. Mugore ra2011 masangano eGenocide Watch neInternational Association of Genocide Scholars akati tsvakurudzo dzavo dzinoratidza kuti chiitiko cheguku rahundi chinofanira kutariswa semhosva yekuurayiwa kwevanhu vakawanda kana kuti genocide. Vanhu zviuru makumi matatu vanofungidzirwa kuti vakapondwa kubva muna 1983 kumateveleland nemidlands nemauto e5th brigade. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga abata vaMotsi.
Chokwadi chaicho chaicho ndechokuti nyaya yacho yeguku rahundi zvinoita fanika tiri kuibatira padumbu, tisingairudumire tiende nayo kuti tinosvika kumagumo nayo, nekuda kwekuti kana paine chiitiko chakaita, vanhu vanotanga kunyatsonzwisisa nechiitiko kuti vagozokwanisa kuti vanochigadzirisa sei. Nyaya dzeguku rahundi hadzina ruda kubvunza kuti chii chakamboitika. Saka kugadzirisa kwacho ndinoona kunge zvine chakavandika mazviri.
Tinowo vana Healing and Reconciliation Commission vari kunzi vatarisanewo nezvazvo. Zvamunofungawo imi kuti kunzi zvinhu zvigogadzirisika zvakanaka ndezvipi?
Chokwadi chaicho ndechekuti National Peace and Reconciliation ndo ine nesimba nemurau inoita kuti vave ndivo vane simba rekugadzirisa zvinhu nekutaurira hurumende kuti zvinhu zvakamira pakuti zvinogadziriswa pakuti. Zvino tikaisa National Peace and Reconciliation padii, totora madzimambo, toti madzimambo ndo vaakuita. Chokwadi chacho ndechekuti kuona kwangu ini hapana chokwadi chakajeka kuti chii chida kuitwa, nekuti madzimambo iwayo ari kunzi ngavagadzirise. Ndivo vanhu vacho vari kunzi vakakanganisirwa kubvira pekutanga.
Ko, iro dare reparamende harigoni kupiwawo masimba here ekuita mutemo wekuti izvi ngazviitwe zvigadziriswe zvipere?
Dare reparamende rinokwanisa kuita simba iroro, nekutoti kana dai kuri kuti madzimambo iwayo havanoda kuti vagadzirise, vanogona kuvapa simba riri pamutemo inonzi pachirungu statutory instrument, kana kuti maextraordinary powers apresident, kuti pane maserious issues anenge arida kugadziriswa. Zvinogona kuitwa izvozvo, but you can't give willy-nilly isina basis yelegal framework kuti zvinhu zvinogadziriswa. Kana vakawana zvavanowana, kana vakange vaine zvavanozviita, vanozvizorera sei kuti zvigadziriswa kana pasina murawo wacho? Anosungwa nemurawo nezvavanenge vataura ndiani?
Mufundisi Ray Motsi veBaptist Church vari parunare kuvulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Botswana Statistics Agency inoti mitengo yezvinhu munyika iyi yakakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%, zvasiya vakawanda munyika iyi kusanganisira zvisharwa zveZimbabwe vaomerwa neupenyu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Florence Manzungu avanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti kukwira kwemitengo kwezvinhu kuri kuitika munyika iyi chisonekwi.
Kukwira kwaita zvinhu munyika yeBotswana zvinhu zvinokatyamadza zvikuru zvatanga tisati tambosangana nazvo. Kubva tichipinda muno muBotswana, takapinda muno muBotswana 2004, zvinhu zvakaita semafuta okubikisa, takanga tichitenga ne7 pula chigubhu che2 liters, asi tikatarisa pari zvino tichasa kukwira kwakaita mitengo yezvinhu zvakaita sezvatinorarama nazvo mazuva ese mugore rino zvinenge zvakwira kakapetwa.
Kukwira kwemafuta edzimotokari kuri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Mafuta edzimota aitengwa nemapula manomwe muBotswana rita rimwe chete akakwira katatu mumwedzi miviri yapfuura kusvika pamapula 15 ane chidimbu kana kuti 15.54 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto reBotswana Energy Regulatory Authority vatsepa munare vanoti hondo iri pakati peRussia neUkraine ndiyo yaita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo.
Tisu tiri vatengi vemafuta edzimotikari sezvo tisina migodhi yemafuta munyika. Saka zvinhu zvisina kumira zvakanaka kunyika zvatinotenga seRussia neUkraine hapana zvatingaite.
Gurukota rinoona nezvemari muBotswana muzvare Peggy Sirame vaudza Studio 7 parunare vari muHaburoni kuti kukura kwezvinhu pasi rose kana kuti global inflation kuri kukwidza mitengo yezvinhu zvakakosha zvakaita sechikafu zvekufambisa nekushandisa.
Kukwira kwezvinhu pasi rose ndiko kuri kuita kuti nyika dzose dzicheme misodzi yeropa nokuda kwekudhura kwemafuta edzimota, chikafu nezvishandiswa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGilbert Ndawa avanorarama nekuita mabhindauko akasiyana siyana vanoti kunyange zvikaoma sei vachagomera varimo.
Kukwira kuri kuita zvinhu muBotswana tiri kukuona, asi chinoitika ndechekuti tiri kutoita inonzi gomera uripo nekuti tinotoona zviri nani kuramba tingotori muno tichisenza nekuti ndiko kwatiri kusenza tii. Saka patinenge tiunganidza nekuwana pashoma ipapo panotoraramisawo avo vari kumba.
Vaenderera mberi vachiti zviri nani kunhongera svosve nemuromo muBotswana nokuti zvichiri nyore kutsvaga mabhindauko munyika yevatorwa iyi pane kumusha.
Uyezve tinotoziva kutoti nyange zvikaoma zvakaita sei kudzokera kumba kunorema nekuti kumba kwachona tinenge tisina pekunoti tinoshanda tichikwanisa kuwana semararamiro ari kuita ivo vari kumba nekuti vajaira mararamiro ikoko.
Mhuri yevanhu vana inonzi yave kuda mari inosvika churu chimwe chete chine mazana masere chemapula. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kusvika pari zvino mauto eUkraine chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 1730 akanda zvombo pasi mudunhu reMariupol paZofastal Steel Plant. Sangano reRed Cross rinoti riri kunyora mazita emauto ose akanda zvombo pasi. Ukraine haisati yapadivirayo pauwandu hwemauto ave mumaoko eRussia aya. Russia iko zvino yave kurwisa zvakasimba kumatunhu ari kumabvazuva kweUkraine anoti Donbas, Mikhailo nePodolyak. Ukraine inoti nhaurirano dzekumisa hondo dzinoitwa chete kana Russia yatenda kuburitsa mauto ayo ose. Vakuru vakati mudzimu wakuparonda wati nhunzidzi kudye. Vamwe vachiti kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Vakawanda vanongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vanoti hurumende inofanirwa kuona chaiparonda kuitira kuti igadzirise nguva ichiripo matambudziko ezveupfumi hwenyika ayo vanoti anogona kusvitsa kuti kunge kuine kusagadzikana mumamiriro ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika. Munyika vamwe vari kudaidzira kuti dai maitwa nhaurirano kana hurumende dzemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reMedia Center vaErnest Mudzengi pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nebato reZANU PF vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti vanoona sei nezvematambudziko ari munyika.
Nyaya dzezveupfumi ingazvipatsanuri nenyaya dzezvematongerwo enyika, zvinhu zvinofambirana. Saka kana taakutaura nyaya dzeupfumi ndiri kutotaurawo nenyaya dzezvematongerwo enyika. Ndosakei hurumende dzichipinda mukusarudzwa maererano neurongwa hwedzinenge dzinahwo maererano nokufambisa upfumi hwenyika. Hurumende wo dzichibviswa dzimwe dzichibviswa kuburikidza nesarudzo nokuti dzinenge dzakundikana kunatoita kuti zvemamiriro oufumi hwenyika oufumi hwenyika hufambire vanhu zvakanaka kuti vanhu vawane chikafu kuti vanhu vawanewo mitengo isinganyanyi kuparadza homwe dzavo nezvimwe zvakadaro saka nyaya yezveufumi hwenyika haitombosiyani nenyaya yezvematongerwo enyika
vachirumhanzi munoti nenyaya iri mudariro yemashoko ataurwa navamudzengi
hongu ii chokwadi kuti nyaya dzezveupfumi hadzigoni kusiyana nezvamatongerwo enyika asi chiripo igaro ziva kuti nyaya yezimbabwe kana takutaura nezvamatongerwo enyika ine nhoroondo yayo ine history yayo pachirungu kuti situesheni kana kuti mamiriro echimiro chezveupfumi hwenyika yezimbabwe nhasi uno chii chakakonzeresa chakakonzeresa mune nyaya iyi mukatarisa ku1980 tatichifamba zvakanakanaka kusvika tazoita nyaya dzeminda idzidzi kubva ipapa apa zvinhu hazina kuzomira zvakanaka nokuti vaya vakatorerwa minda ndo vanga vane chauviri ndo vanga vakabata churu saka kubva ipapo zvikanzi aha matitanga matitena ndopakauya nyaya dzamasanctions aya nanhasi uno kubvira patakatora minda masanctions iyawo aripo saka itsutsuru tsutsuru
vamudzengi tiri kunzwa vachirumhanzi vari kusimudza nyaya yezvirango zveupfumi iri kunzi nevamwe inyaya inongoshandiswa nezanupf panenge paoma zvinhu munoti
panyaya yezvirango zveupfumi zvendingataura nezvekudzokera kune zvakambotaurwawo nemutungamiriri wenyika vamunangagwa vakati aazvo hatingarambi topomera zvirango zveupfumi tinofanira kuwana zvokuti tiite nekuti tikangotii zvirango zveupfumi zvirango zveupfumi vanhu vari kuzvagwa vari kufa vachingenzi zvirango zveupfumi panofanira kuti pagadzirise vamunangagwa vakatidaro vakati hatingarambi topomera zvirango navamutsvangwa vanova mutauriro wezambia vakatotaurawo vakati aazvo kana iwe ungoramba uchiti nyaya dzezvirango nyaya dzezvirango wakundikana unofanira kupinda zvipo kana uripo gadzirisa nyaya dzacho ndezvekauri mutungamiriri vakadaro vamutsvangwa kuna vamugabe saka izvozvo zvinopindura zvataurwa navachirumhanzi vataura vakati ivo zviri kubva kunyaya yekugovewa kwevhu hongu kana zvakadaruka ngatichinyatsoigadzirisa
vachirumhanzi manzwa mashoko ayo nevamwe vari kuti zanupf inongosimudza nyaya yezvirango panenge paoma zvinhu
aiwa hambi izvo ndokunga vanodaro vanenge vatinganyati kunzwisa kuti tinosimudza nyaya yezvirango panenge paoma handizvo vanhu vanofanira kuziva kuti makambanizi ainge ari muno kunonzi ikoko kunofanira kunge kuchirukwa mabasa aiva ananani uyezve aimploya vanhu vangani uyezve ivo vanhu vatema vombora muzimbabwe vanga vakaenda kuzvikoro zvekundoita chiyo mukazotarisa pasi rese iye zvine ikonomi the way yayava kuraniwa nayo ndeyekuti kwava netumabhizinesi tudiki 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 saka zvireva kuti umwe noumwe iye zvino anofanira kunge ana maskills anokwanisa kunge achiita saka tikava nepfungwa dziya dzekuti hurumende inofanira kukireta mabasa akusina pasi rese
vamudzengi matanho apa hamungakurudzirawo kuti datorwa kugadzirisa dambudziko
nhaurirano ndo dzakakosha asi nyaya iripo haisi yekuti nhaurirano dziitwe ndeyekuti dzoitwa sei dzinofanira kuitwa pachena
vachirumhanzi dambudziko ringagadziriswa sei iri
hapana chakashata vana vomunhu kavakataurirana kana nyika ikava nechido zvizvarwa zvose kuti zvigadzirise asi kanhaurirano inovapo kana uchinge wauya mudare racho
vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaenest mudzengi vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare zimbabwe inoti yave kusimudzira mabasa ekubatsira vanhu nechikafu anga achiitwa neworld food program muchirongwa chakapera muna kurume mutengo wechingwa wotariserwa kuwedzerwa mangwana Mufundisi Raimotsi vokurudzira kuti paramende kwete madzishe vagadzirise nyaya yegukura hundi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina nditungamiri Nkomo.
So we see.